Vakaungana pamusha pavamugabe vanoti vari kutarisira kuona mutumbi wavamugabe pauchasvika kwazvimba mangwana. Mumwe mugaro wekwazvimba Valukas Mate vati zvakakosha kuti mutumbi wavamugabe usvike pamusha pavo sezvo vaigara vachiuya kumba kwavo kwazvimba.
Ezvi panobuda mudhara ngabve kunze kana ngabve kupi auya pano pamusha pavo. Saka totofara kuti mudhara ngauye tiedze kumuona pano pamusha pake. Ndopata apedzera kumuona ndopatomuzivira pano. Saka tinofara zvikuru mudhara akasiya pano.
Mumwe mugari abva kumhangura vaChristian Chaka vati vanofara nekuonekana navamugabe pamusha pavo sezvo mufi wose achifanirwa kunzwa kumusha kwake asati avigwa. Mumwe mwana wechikoro Silivia Maonedzo uya anga ari parufu rwavamugabe ati asundwa kuuya kurufu rwavamugabe nekuda kwechido chavo munyaya dzedzidzo.
Tinovarangarira nyoti vaipa vanhu chikafu vaisapota zvakawanda muno mazvinhu kwenguva yavareba zvisingaiti nyangewo muchikoro vanga vachitiwo zvikoro.
Ambuya Mesi Chidhuza vatiwo vanofara kuti mutumbi wavamugabe uye kumusha sezvo ivo vanga vasingakwanisi kuenda kuHarare.
Ngaupfuura wekuwashi kufara chaizvo timuonewo sesu atigonofamba mwetiri zvirema.
Asi amai Matirenga Gombarume vati hazvina kunaka kuti vanyemudzwe mwana wavo achizonovigwa kune imwe nzvimbo.
Kuriko kumusha kwake kuriko kwaanogara wongozopfuura nekuno isu tingafariri. Hatifari nokuti ivo ndiko kwavakaberekerwa kuno vakakurira kuno vakagara kuno tongoita kunyemudzwa munhu weisusu pakudii.
Amai Gombarume vati havasi kufara sezvo vamugabe vakabatwa sembwa pavakabviswa. Amai Gombarume vati zvinoshamisa kuti vamugabe vave kunzi vanaka nevakavabvisa pachigaro nekuti vafa.
Kuriko kumusha kwake kuriko kwaanogara wongozopfuura nekuno isu tingafariri. Hatifari nokuti ivo ndiko kwavakaberekerwa kuno vakakurira kuno vakagara kuno tongoita kunyemudzwa munhu weisusu pakudii.
Zvichakadaro vanhu vaviri vanoti mupurisa anga achiongorora vanhu vanga vachibika pamwe nemushandi wehurumende vasungwa parufu mushure mekuonekwa vachiba mafuta anosvika marita matanhatu. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri wemapurisa mudunhu remashonal and west inspector Ian Kowera vati tivabate mangwana vave neripoti izere sezvo vanga vasiri muhofisi. Kubatwa kwevanhu vanga vachiba zvaita kuti paitwe urongwa hwekusecha munhu wese anenge akatakura bhegi kana ave kubuda pagedhe repamba pavamugabe. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndine Apa Chigoriwa.